takazama kuti tive very exhaustive mukudiscussa kwedu, but zvimwe zvinhu zvazava kuitwa fast track. Kubudirira unokufanira nguva akabuda, because vanhu vaiexpressa masentiments avo zvakanaka.
Kana makatarisa dingindira regore rino rinoti African Union inoda kutarisisa nezvenyaya dzevapoteri, munoona sekuti African Union yakaronga zvakakwana here kugadzirisa nyaya iyi?
Dambudziko ranga ringoripo chete ndirokuti dzimwe nyika dzinofanike dzadziri involved nyaya dzacho dzadzisipo, dzakafanana na Libya, Liberia, vana dzadzisipo, zvokuti dzimwe nyika dzinokwanisa kunge dzisingazokwanisi kudzite follow my instructions akadiscussiwa ipapo. Asi dingindira ranga achinyatsokubuda zvakanaka, but zvimwe zvacho zvazvisiri possible.
Zvii zvakarongwa uye zvakatenderanwa maererano nenyaya yevapoteri?
Zvakarongwa zvazviri zvokuda kunzwisisa kuti chii chinokonzeresa kuti vanhu kuve neupoteri, uyezve tingakwanisa kuwana here manzira dzokuti upoteri husaramba huchienderera mberi. Saka imwe yenzira dzacho dzazviri dzokuti accept vanhu vane vaita vapoteri munyika, kuti vanofanira kuwana zvese zvavanofanira kuwana, sokudzidziswa zvikoro, sokuendeswa kumabasa. Saka unemployment rate yomuAfrica nokunetsa kwayo zvimwe zvaibudisapo zvazvi zvokuti vapoteri vangawana mabasa sei vazvizvarwa zvomo zvichishayiwa, then vanoita vapoteri vachiva vanokwanisa kukonzera nyonga nyonga. Munoziva mwana akakurira, kana uri muzezuru ukandokurira kumakaranga, kuti uzodzoka uzoti achizezuru zvingazoshupa. Saka vana ava vanouya vari vapoteri kuno vodzoka kunyika kwavo, vanenge vadzidza imwe culture, kuzondoti kindi kuculture dzavo vondokonzeresa maproblems again.
Chasara kuitwa pachii?
Chasara kuitwa ndechokuti kuchiitwa maamendments, nyika dzine ratify dzisina kuti aratify maKampala convention.
Mune tarisiro here yekuti zvinhu zvichafambiswa zvakanaka?
Kuronga kwedu somuAfrica ndokumwe kunongonetsa zvako, but matimbirano atakaita imomo zvaitaisa zvanika zvokuti da zvichafamba zvakanaka, but ndotarisiro yevanhu vese, but zvinozondorongwa vanhu vadzoka kumusha zvakasiyana.